Hatingati kuita defense zvekutaura nemutungamiriri wenyika. Mutungamiriri wenyika wakataura pfungwa dzavo, wakataura kuti ivo havasi redi kuramba vachitonga beyond 2030. Asi ZANU-PF ndiyo iri kuramba vanhu vezanupf vanoti aiwa baba rambai muripo. Saka vanhu vakaramba vachienderera mberi nekunyengerera. Iyo mutungamiriri wakataura kuti mapersuaders havana kuti hazvisatombi kutozvinzwa. Saka mapersuaders ari kuramba achipersuada kuti aiwa baba Mnangagwa rambai muchitonga. Remember kuti muzanupf kune freedom of speech, mune mapolitical rights. Saka munhu anobvumidzwa kutaura maonero ake vanhu nekutongwa kwenyika iti yezimbabwe.
Tinzwe kuna mukoma Malcolm Michaels. Mukoma Michaels, munoti nezvataurwa navasnowball tongogara uye tichinzwa mashoko akataurwa nemutungamiriri wenyika?
Snowball, isusu tiri kuti dambudziko ratakaita navamugabe ndirekuti vamugabe vakatonga for a long, long time. Ende vanhu havachadi izvozvo nekuti zvinomisa development munyika. Onai mashopu ari kuvhara muzimbabwe izvizvi, onai zvakaita migwagwa izvizvi, onai corruption payasvika. Hatina vanhu vane mazita arogara achibuda mucorruption, handitika vari kuiswa mumajeri. So you need to ask me this question, yekuti wacho ari kunzi ari kuda kuti vapfuurire kusvika 2030 ndiwanani? Because ini ndiri ZANU-PF inini, but hatisi kufara nezviri kuitika munyika, because hazvina kwazviri kutiendesa. Development chaiyo hapana. So chekuti tisvike 2030 chaivo chaitwa chasamisira zvokuti tingati chingatadza kuitwa neumwe mutungamiriri ari kuuya chii? Tichitaura zvezanupf vanhu, kwete ini individual.
Iye vatongogara, hanzi chingatadzwa neumwe mutungamiriri ari muzanupf chii?
Chamutanga ndechekuti nyaya yekuti hamuna development chiri kuitwa munyika, even mapofu ari kuhwa kuti mune development. Marodzi ari kugadzirwa, infrastructure, kuenda kuparamendi kwakanaka, kumaairport kwakanaka, tikuona macommunity based projects achiitwa, tichiona zvakare nyaya yekumining ichiwandudzwa. Saka zvokuti development ari kuitwa munyika hainemaizvo. Uyezve nyaya yekuti vari kuti mutungamiriri ngaandire mberi zvinoreva kuti muzanupf hamuna maleaders, inyaya yekuti vanhu vanenge vaviti kugona kuri kuita mubamunangagwa basa. Tikangovawedzera maybe nemakore maviri kuti vasvike 2030, zvinobatsira development yenyika kuti isave interrupted. Even hazvina kutanga muzimbabwe, even if you go neamerica, takatonzwa kuti vanyika vadonald trump ngavaendire mberi. Vakaitika kunana Rwanda, vana Kagame. Even mukaenda kunana communist party muchina, vana Xi Jinping vakapinda kare. Saka iyi haisi nyaya yekuti nokukusha kwavanhu, but vanhu vanenge vachingodada nemutungamiriri wavo.
Tinzwe mukoma Michael, pindurai tinzwe.
Zviri kutaurwa izvo hazvimeki sense kuti kunze uku kuri kuitwei, nekuti isusu tiri kutaura kuti chimiro chatimbori nacho munyika pari zvino hachisi kunakidza zvekuti chingatipa tendedzo yekuti titaure zve2030. Because mind you, zvine zvichitotanga yanga itori 1:1, but izvizvi mukatotarisa kwatoone rate chaiko hakuchatitauri chinhu. Totarisa isusu nhau yeemployment kuti dambudziko iroro ragadziriswa here? Harisati ratombogadziriswa, zvatowesi kutodarika zvazvazvii. Saka midzi inenge iri yechii? Chinoshamisa sterengi chiri kuitwa izvizvi. Mining yangogara yaitwa kubva time yasmith, nanhasi mining inongoitwa. Marodzi anga achitogadzirwa, acho ari kunzi agadzirwa marodzi waya, Harare Bright Bridge Road. Tsaona dziri kuitwa, that road yaifanira kunge yakajualaizwa, nanhasi haisati yajualaizwa. Asi mari dzakabuda, dziri kupi mari dzacho? Road haisati yagadzirwa, dzakaenda kupi? Totarisa Lake Chiwiro, mvura iri suppose kuti inge ichinwiwa nevanhu vari muHarare, mvura yakachena. Izvizvi mvura iri kubuda iri yegreen, fish dzakapera kufa dzese. Saka 2030 tosvika vanhu vaakumwa chii? Because izvizvi mvura chaiyo yekuti vanhu vanga vachinwa hamuna munyika.
Vatongogara, kana vamunangagwa vakanga vaenderera mberi nekuti aiwa kune vari kundinyengetedza, ini handichada, muri kureva here kuti nyika iri kubva yangogwadama?
Nyika igwadama. There is a continuity in ZANU-PF. Baba Mnangagwa akatotaura kuti ZANU-PF inogona kunonisa zvavo mutungamiriri mutsva. Saka kuri kunzi hazvina kubudirira kuti 2030 iendere mberi, nichaona 2027 tinenge tatonge mutungamiriri mutsva. Ndo zvakasiyana ZANU-PF neopposition, tinoziva kuti 2028 vatambisa vasaramba vanipo. Saka ZANU-PF kune democracy, asi zvaizvozvo vanhu vati nerumu zvavo vari kuita vachiramba vachinyengerera, sange zvinozongonzwa sange zvinozwa kumutangano wedu wezanupf.
VaMichaels, tipete chirongwa. Vamunangagwa vakabudirira kuti havasi kuzodarika 2028, ndiani wamunotarisira kuti anga achitora chimuti muzanupf?
Mutungamiriri wedu watinotarisira kuti anga achitungamirira zanupf anenge ari second secretary anava mutenzero wavamunangagwa, vanova general Chiwenga. Ende zvikasaita saizvozvo, musangano ndewevanhu. Vanhu pachavo vane matanho avachatora, nekuti musangano udzosirwe mugwara. By 31 March, tinenge taakuziya kuti musangano wa party zvinhu zvagadziriswa mukati mebato redu.